Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri pamakumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Susu sevised tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo.
Vanhu vakawanda varamba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuro munyika yose.
Tiri kuti isusu MDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende.
Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende, asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi. Asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzeGwanzura neRufaro mwedzi unouya usati wapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuna kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vabatwa neCOVID-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vanonzi vapona kubva kuchirwere ichi vava vapfumbamwe. Hurumende inoti kusvika nezuro yainge yaongorora vanhu vanosvika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevana. Izvi zvinotaura kuti yange yaongorora vanhu vanoita 9594. Vanhu vabatwa nechirwere ichi vapfuura mamiriyoni matatu nemazana mapfumbamwe ezviuru kana kuti vadarika 3,900,000 uye vafa nechirwere ichi vadarika mazana maviri nemakumi manomwe ezviuru kana kuti vadarika 271,000. Masangano anomirira vanotengesera mumigwagwa nemabhizimusi madiki ari kushushikana kuti makanzuru ari kuramba achiputsa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zviri kunze kwemitemo, kunyange hazvo dare repamusoro rakapa mutongo wekuti izvi zvimbomiswa mwedzi wapfuura. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Chamber of the Informal Economy Amai Lorraine Sivanda vanoti zviri kuitwa nehurumende nemakanzuru hazvina kunaka. Amai Sivanda vanoti gwara rakanaka nderekuti hurumende nemakanzuru vagare pasi nevanotengesa mumigwagwa pamwe nevemabhizimisi madiki kuti vatsvage kuti vangashandisei pasina kuputsirana zvivakwa. Mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation Vasami Wadzai vaudza Studio 7 kuti danho rekuputsa zvivakwa harisi danho rinobatsira nyika asi kuti rinoparadza raramo yevanhu vakawanda avo vanorarama nekutengesa mumigwagwa.
Izvi zvekuputsa zvivakwa nekuparadza midziyo hazvitibatsiri senyika. Isusu sevised tiri kuti we are prepared tiripo kubatsira maauthorities kuti zvinhu zviitwe nenzira ine tsarukano. Kana kuri kubatsirana kufunga kurodza njere kuti tovaka sei mamakets akanaka uye zvino kuti toita sei kuti tivandudze mashandiro emainformal traders tiripo sebato.
Vawadzai vati vanotarisira kuti vemakanzuro nevehurumende vachagadzira nzvimbo itsva dzekutengesera nekukasika semaputsiro avarikuita misika.
Tinokurudzira maauthorities kuti awedzere speed yokuvaka nayo zvavari kuita. Tirikuona pane basa rikuitwa kuna Nampedza Nhamo, tirikuona pane basa rikuitwa kune mamwe maguta, asi hatisi kufara nechinono chirikuitika. Ngavawedzere vataridze kuchimbidza nokuti zvinhu zvinofanwa kupera kuitira kuti panopera lockdown vanhu vanenge vane pekutengesera pakajeka pakachena.
Mwedzi wapfuura dare repamusoro rakatambira chikumbiro chevagari vekuchitungwiza neEpworth chekuti vamire kuputsirwa misika nezvitoro zvinonzi zvakavakwa zvisiri pamutemo. Asi mugwaro ravakanyorera makanzuru ese munyika svondo rino, munyori webazi rekutongwa kwematunhu vazvine chimwe churu, vakati makanzuru anofanira kuramba achiputsa zvivakwa nemisika yese yakavakwa zviri kunze kwemutemo, uye makanzuru aya anofanira kugadzira pekutengesera pakanaka pasingaparadzire utachiona hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Vachuru vakati dare repamusoro rakati chiziviso chavo chekutanga chaive pamutemo, nekudaro makanzuru anofanira kuramba achienderera mberi nebasa rekugadzira nzvimbo dzekutengesera dzakanaka. Asi mukuru wechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust Muzvare Alice Kuvheya vaudza Studio 7 kuti sangano ravo harisi kufara nedanho rehurumende.
Asi isu tiri kumira nedanho ratakabva naro kuhaikoti rekuti mademolitions anofanira kumiswa. Ndo danho ratiri kumira naro chikumbiro chedu sevagari ndechekuti dai government yaongororawo mararamiro ari kuita vagari vechitungwiza. Hatina makambani ekuti vanhu vanoshanda vanoshandira vari, isusu tinorarama nekutengesa muidzo nzvimbo dziri kunzi dzipwanywe.
Vaenderera mberi vachiti vazhinji muchitungwiza vave kufa nenzara zvichitevera kupaswa kwemisika yavo.
Chikumbiro chedu ndechekuti dai government yatinzwawo yatoonawo yatibatsirawo nechikafu, nekuti vanhu vatambura vanhu vari kufa nenzara. Vashoma vazhinji vachiri kukwanisa kuwana chikafu chinokwana kuti mamiu maviri pazuva. Saka ndo chikumbiro chedu kugovernment, dai vamunangagwa vatibatsirawo vaongororawo mararamiro atiri kuita muchitungwiza.
Gweta reChitrust Dr. Tarisai Mutangi vaudza Studio 7 kuti chiziviso chehurumende ndechekuti makanzuru avake kana kugadzirisa nzvimbo dzekutengesera achitevedza mutemo. Vati panofanira kuputswa chivakwa, kanzuru inofanira kuzivisa munhu kuti akwanise kubvisa zvinhu zvake, kwete kuita zvekumupwanyira. Vatiwo pari zvino nyika yakavharwa uye vanhu havakwanisi kuenda kumusika, nekudaro makanzuru anofanira kumira kusvika nyika yavhurwa zvekare. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kuenderera mberi nechirongwa chavo chekuputsa zvivakwa zvisiri pamutemo. Vati nhasi chaiko vange vari mumusha weAvondale. Vatiwo kanzuru yavo iri kugadzirawo nzvimbo dzekutengesera dzakachena.
Misika tiri kugadzira, asi yose yanga isiri pamutemo iri kubviswa zvayo kuti pange pachigadzirwa zvakanaka, vanhu vazenge vachishandira pane utano, pane mvura, pane migwagwa uye panouya vanhu.
Pari zvino nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiwana hwecoronavirus uhwo hunokonzera chirwere checovid-19. Kunyange hazvo zvimwe zvitoro nemamwe mabhizimisi zvakavhurwa, misika haisati yavhurwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Dare repamusoro rambomisa gurukotaro zvemitemo vaziyambi ziyambi, pamwe negurukotaro zvemari vamutsuli Ncube kupa MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe mari pasi pemutemo unobata mari dzinopiwa mapato ari muparamende. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare repamusoro amai Priscilla Munangati Manongwa nezuro vakatura mutongo wekumisa vaziyambi navancuve kuti vape chikwata cheMDCT chiri kuzviti ndicho bato riri pamutemo mari inopihwa mapato anenge akamirirwa muparamende pasi pemutemo unoona nezvemari dzemapato kana kuti Political Parties Finance Act. Bato reMDC riri kufanira kupihwa mari inoita mamiriyoni manomwe nezviuru mazana mashanu zvemadhora ari maRTGS. Vari kuziva zviri kuitika. Vanoti MDC inotungamirwa na Vanelson Chamisa yakamhanyira kumatare mushure mekunge chikwata chamuzvare kupe changa chanyora matsamba kumabhanga chichida kubvisa nengo dzavachamisa pamazita evanhu vanofanirwa kusaina magwaro ekutora mari mubhanga mebato iri reStewart Bank. Mutevedzeri wemutauriri weMDC inotungamirwa na vachamisa Valuku Tamborinyoka vati vafara zvikuru nemutongo wedare.
Tiri kuti isu seMDC Alliance mari iyoyo ndeyedu nekuti MDC Alliance ndiyo yakasponsa maMP akaenda kuparamende. Kesare zvakesare. Saka tinozva kuti maMPS ari muparamende akaenda kuparamende achisponswa neparty inonzi MDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuwana mari yayo. Ukaenda kumaresolutions atakaita standing committee akaverengwa na vice chairman na honorable Job Sikala Nezuru. Takataura isu kuti tichaita masteps esari necessary kutera zvinhu zvese magenzi estruggle. Ini magenzi estruggle ndomasitsa atakawana nezvese zvinoita accrue from masitsa atakawana seMDC Alliance. So kesare zvakesare. Mari iyoyo ndeyedu. Chatinoziva isu ndechekuti munhu wese anopinda zvayo jaagone kunobhadhara chegumi chake kuAFM.
Asi vaMorgan Komichi avo vave kuzviti ndivo sachigaro webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court uyo wakati vachamisa havana kutevedzera mutemo webato ravo kuti vave mutungamiri weMDC vati vachatora matanho ekuti vapihwe mari iyi sezvo vari ivo vatungamiriri vebato vari pamutemo.
Sevanhu vanobhiliva in the rule of law hatidi kuti kana zvinhu zvisina kumira nesu tutanga kutuka makoti. Tondera apa pakabuda supreme judgment pane vanhu vakanzika vachituka makoti kuti makoti ari captured. Koti yeZimbabwe iri captured. Zvatingazvikuti konhasi zvayapa ruling iri in favor of yavanga application yavanga vaisa yokumisa kuti mari distributwe kuma protocol funds mapart yedu. Koti yabva here pakukepishwa. Kana ikakepishwa why are we now celebrating? Because ndikuona vanhu vari kucelebrata vachifara vachitaura ivo kuti judgment yakanaka. But judgment yakanaka zvechokwadi. Tine gamuchira tine respecta iri kuti kana pane anoda kuopoza provisional order iyo yapiwa ngaaopoze. Kana pane ane chichemo ngaauye ataure. Saka it's obvious isu seMDC yavatsvangirai tinoopoza tinoya kuzoopoza kuti aiwa iyi mari yamamisa haitipei nekuti tisivaridzi vomusangano.
Asi vatamborinyoka vati ndivo vane kodzero dzekupiwa mari iyi sezvo nhengo dzeparamende dzeMDC idzi dzakapinda muparamende dzichishandisa zita ravo.
Hazviiti chikoro chinonzi Mandeza achigone kudzinga mwana anodzidza kuGoromonzi. Goromonzi High School haigone kudzinga mwana anodzidza kumakumbe misheni kudomboshaka kumusha kwangu. Saka chatinoziva ndechekuti maMP aya ndeMDC Alliance. Saka MDC Alliance chete ine kodzero yekuita iko maMPs wayo.
Asi vaKomichi vati vachamisa nevamwe vavo vanofanira kutevedzera mutemo.
So MDC did not trade as MDC for my election. Ndiyo ina maMP akawandisa ari muparliament iko zvino. Vekwanuve vaitrade as MDC Green vane almost I think ni around 4 then PDP ya beat in around 4 as well. Amwevesa vakahwina vari under the ticket reMDC vachibva kuMDC yavatsvangirai. Saka it's the argument is very clear. Mari inongoshewa according to the ratio and proportion iri ipapo.
Vaziyambi vaudza Studio 7 parunare kuti vanogona kuisawo mapepa avo kudare mukati memazuva 10 kana vachida kupikisa mutongo uyu sezvaturwa nedare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Makakatanwa pakati pebato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa neMDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Kupe pamusoro pemutongo wedare repamusoro-soro wekuti MDC idzokere payaive muna 2014. Ave kuonekwa nevamwe muMDC seari kukonzerwa nebato riri kutonga reZANU PF kuitira kuti riparadze bato guru rinopikisa iri. Asi veZANU PF vanoti bato reMDC yavachamisa rinofanirwa kudzidza zvakakoshera kutevedzera bumbiro remutemo yaro pamwe nenyika, rotambira zvakabuda mudare repamusoro-soro iri, ropa matomo kuna Muzvare Kupe kuti zvinhu zviende mberi kwete kupuma vamwe uroyi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata sachigaro veMDC inotungamirwa navachamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Pamwe nasachigaro veZANU PF mudunhu reNorth America zvakare varegistra rumbira. Totanga nekunzwa kubva kuna vadzokora.
Sevana veMDC tutaura kuti taneta neufirisiri weZANU PF hatichada. Ndosaka maona kwatorwa danho rekuti takutotaura kuti nevacho varimo muparamende ngavachibva vabuda tione kuti Zanu PF inoramba ichitonga here ichitonga nyika inenge isina parame isusu okuno tichamira chaizvezvo semweya yetsvina kuudza nyika yese kuti Munangagwa ari kutonga nyika isina parament isina vamwe vanhu varikufanira kunge varimo tione kuti zvinosvika kupi zvavari kuita izvozvo
vacharumbira hanzi navadzokora Zanu PF inogona kushaya basa nokuti iri kutonga nyika isina parament nekubuda kunenge kwaita veopposition uku munoti
Zanu munorangarira papa ya manje manje MDC pavakatiraya kuprotesta vakanzi kana vaprotesta havachapuwi mari nokuti havasi kusevenza saka kana munhu ari MP akaprotesta kuti kubasa handingi unonyimwa pei zvinozoitika nokuti dzimwe nyika dzoti kudii handikunguti Zanu PF is a problem really then mati imini parliament yavhugwa yavhurigwei nguva yecovid handiti but payavhugwa maMP ainda ndeapi kana AMDC alliance ainda ikoko then there's a problem yatakuona ndeyekuti muzimbabwe i problem ye AMDC alliance MDC alliance imba yayo is not in order and why am I saying ngari ndizvokuti ivo vanoti kana
vanomabvunza mabvunzo tiregai tipindure tiri vanhu vanoteerera mutemo kana zvitasevedzwa kuparamendi kunzi huyai kuparamendi nemukuru weparamendi tinoenda nekuti tanzitozviziva kare kuti kana paramendi isiri kugara haifanira kugara iri hanging inotofanira kutoudza vanhu kuti taakuwedzera saka ndozvatanga tichifunga kuti ndozviri kutyoitika tiri kuona pakutopinzwa imwe nyaya yekubatsirana namuonzora kuti vatungamiriri vedu vadzingwe ndohuchikunya nguo wacho hwatiri kutaura ihwoyo ndo panobva paonekwa kuti hoko rwezanu ruripo pamhirizhonga iri kuitika muMDC hanyu taakutotaura kuti izvozvo ihondo yavari kutotanga kwatiri Zanu PF yatodeclare hondo saka na iri hondo mukoma kana iri hondo ukandibaya muziso ndinokubayawo muziso ukandituka ndokutukawo ukandirova chibhakera ndokurovawo chibhakera saka chizvizivai kuti ndopatave ipapo nekuda kwemabasa enyu imimi
vacharumbira ndiise mubvunzo kwamurika parliament ingatadza here kuziva kuti MDCT ibato rakakwikwidza rakazvimirira MDC alliance ibato rakakwikwidza rakazvimirira musarudzo dza 2018 zvokuti vangazobvumidza kurikoliwa kana kuburiswa muparamendi kwenhengo dzerimwe bato pamapato maviri akasiyana
MDC alliance payakaenda kucongress yakataura iyo kuti this is the 5th congress vanhu ava kana vachiti vakaenda kucongress vari kuti congress then a number 5 toda kuvabvunza kuti alliance yakatanga rini party alliance ndopa neproblem yandikutaura kuti MDC alliance iri very disorganized kana vanga vari vanhu vari organized ka even chamisa handiti waide asingatauri kuti i-50 congress handi ndopa akatangira nyaya saka vari kuti vanhu vari kuzvisunga negavi handitirika vari kuzvisungirira 50 congress vaakukaunda vedu kuna 2004 yanga iri MDCT yatangirai ndo yanga ichifanira kuti igare 50 congress yakazonzi nana chamisa MDC alliance ndo yava congress yacho yenumber 5 saka ipapa pandati mukoma wangu anditaurire kuti imini congress yamakaita kugweri iyai makaita muri MDCT here kana muri alliance kana mamuri alliance makajamba kubva kunumber 1 2 3 4 macongress makamaitira ku imimi ndimune problem because zvinhu zvenyu hazvina order
regai tipe mukana vadzokora pindurai mubvunzo
vanhu vadzokora musaura ka muri kuvhiringidza zvinhu imini
vacharumbira musade kudodomesa history yemusangano wedu yamusingazivi yamuri kuita zvekuudzwa tokutaurirai isusu varidzi vayo asi ngatikutaurirei kuti imimi tobozani kupe ari kunzi ndipurezidendi akaenda kucongress akaita purezidendi weMDCT koti yenyu yezanu PF ikamuti ndiacting purezidendi weMDCT makambozviona kwani imimi kuti munhu mumwe chete anoita purezidendi kumapati maviri
aiwa ndozvandati muri kuzvisungirira muchizviconfusa ikoko kupati kwenyiko ini timobudisa Zanu PF mazviri todzokera pakafa vatangirai makadii kugara congress kuti
muitinokutaurirai kuti hatiende kucongress kana zvaitika sezvakaitika paya national council ine masimba according to our constitution nekumbiro redu ekugadzika vachamisa zvakaitwa ipo paya
zvazvadai izvi vacharumbira munotarisira here kuti kuchaitwa by-election
by-election yatokolewa nokuti kune vanhu vaikolewa hasichatodzokeri kwazvabvakana kwakutodzokera futi kuelection ende kuelection kwachona ikoko ndiri kuona kuti vamwe venyu kana vasiri vese vachadzoka ikoko vasina zvinhu zvatobva nezanu PF nokuti Zanu PF iri kushanda
avo vanga vari sachigaro vezanu PF mudunhu renorth america varegistra rumbira vachitaura vari parunare muEdmonton kuCanada. Manzwo zvakare kubva kuna sachigaro veMDC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Vachitaura neStudio 7 vari parunare kuNorth Dakota muAmerica. Yashika mbuye kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurugurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Murisei Sister Marvelous.
Ndoitwa Precious Chuswa, ndiri kutaura ndiri kuno kuFernagheng, South Africa, Gauteng. Ndoda kungotaura hangu ndichikurudzira hurumende yeZimbabwe kuti I think it's high time yekuti iko vange vachitaura nehurumende yeMadagascar kuti inge ichivapawo drug ravari kushandisa ikoko. Nekuda kwekuti iko ndiri kunzwa kuti nyika zhinji dzemuAfrica now dzauda ku dzakutora serious that drug kuti vange vachiheupa zvizvarwa zvemunyika dzavo. Saka even including South Africa ndakaunzwa chinzi iko vari kutadzanawo neMadagascar kuti vawanisewo drug iroro. Tichikonzida isusu kuti iko kwada kutadza number yevanhu vakabatwa nechirwere ichocho kuMadagascar hanzi 100 and something. I think I wanted or something and see very sure nokuti handina kucheka nhasi kuti zvakamira sei. Ende kwada kutadza panhamba iyoyo almost 100 vahanzi vakarecover from corona and hapana atafa panhamba iyoyo. So that tells us something kuti dragi riri kubatsira vanhu kuMadagascar.
Magadi ko mese inini pana ndoitwa Nesbet munjanja ndiri kumaputo pari zvino tiri mulockdown manje. Nzara mazuva achina awandisa saka tiri kumbobatsirwa naEmpas kuti tiende kumba. Vati so far from Monday tichitarisira kubva Monday zvichienda mberi togona kupinda munzira kuenda kumba. Asi hurumende haina mari saka tichashandisa mari dzedu dzemabhazi kuti vatitakure kuenda kuZimbabwe. Ndo zimiro yatinacho kuno patenda.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Kanzire guta reHarare inoti nhandare dzerufaro neGwanzura dzinofanirwa kunge dzapera kugadziriswa mwedzi unouya kuitira kuti dzikwanise kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League iyo iri kutarisirwa kutanga muna Nyamavhuvhu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeguta iri vaMichael Chideme vati vave kuwedzera vashandi varugadzirisa nhandare yerufaro neGwanzura kuitira kuti nhandare idzi dzipere kugadziriswa mitambo yenhabvu isati yatanga. Vachideme vati vaive vadzikisa zvakanyanya vashandi vaita basa iri vachitevera zvaive zvatarwa nehurumende nenyaya yekutya kupararira kwecoronavirus utachiona hunokonzera COVID-19. Asi vachideme vati kurerutswa kwakaitwa mimwe yemitemo yekuvharwa kwenyika kwavapa mukana wekuwedzera vashandi vari kuita basa rakakosha iri. Nhandare dzerufaro neGwanzura pamwe neNational Sports Stadium muHarare dziri kugadziriswa mushure mekuonekwa dzisingakodzere kutambirwa nhabvu yepamusoro yePremier Soccer League. Asi gadziriso yeNational Sports Stadium inonzi yapamba zvinodakadza. Gurukuro rezvemitambo muzvare Kest Coventry vanoti kwatsara zvikamu 30 kubva muzana kuti basa rekugadzirisa nhandare iyi ripere. Muteveri weDynamos vaOliver Musongoro vati rufaro inofanira kupera kugadziriswa paine nguva kuti vasazoshandisa nhandare dzevamwe semusha wavo.
Arufano siti diamini ufano ndo gazi wani kurumbiza buwasi sisi masapote dynamos ati namari za uteti gemu rakasutandu wakunze kwa harare ati afford kutitikuwa nze kuenda kunuru utinu usapote osaka ya katandu wamu faru mama supporters za mashinji tinumu maharare tinukwanza ku para para kutitizo usapote otiripoji murufari momo
Zimbabwe Football Association kana kuti FIFA yatara kuti mitambo yenhabvu inofarira kutanga muna Nyamavhuvhu kana Gunyana ndokunge kana chirwere cheCovid-19 chadzikira. Mutevere wemutambo uyu vamachipa Masauso vati zvinofadza kuti FIFA iruda kuti mitambo yemuno itange nekupera panguva imwe chete nemitambo yenhabvu yekune dzimwe nyika.
That's the best way to go. We have to not force out tigadzire magrounds edu for drainage system and there's nobatsirawo kuti fambewo nemamwe dzimwe nyika like South Africa they do it vanotamba August to May saka tofanira kuita the same thing tofambewo international.
Mongorori wemutambo wenhabvu vaKelvin Mushonga vanoti semaonero avo nhabvu yemwaka uno ichange yakabaka moto apo paichatanga.
Dare gore mweri ndoona zvangu kuti richange rakati simbei pakuti Dynamos yakabuilda ratimu nadolo kufrand yaizati yange isina vanhu vaikuwesa yaita busy nemadraws kuita saHarare City takatora part of my experience player Cape United ukatarisa Ngezi Platinum yakwanisa kusinecha madirivha mukamba ndikakwanisa kutora magoalkeepers from AFC Platinum I mean saka ndikuona kunge kuchange kune makwiki paligi ino yegore rineri.
Asi mutauriri weZifa vaXolisani Gwesela vati mitambo iyi ichakwanisa kuenderera mberi chete kana vachinge vatenderwa kuita izvi nehurumende. Pari zvino nhabvu nemimwe mitambo kuredzwa kwemimhanzi munzvimbo dzekutandarira pamwe nemafaro emabhawa zvakambomiswa senzira yekudzivirira kupararira kweutachiona hwecoronavhairasi uhwo hunokonzera chirwere cheCovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.
Makatirira ku Studio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus utachiona unokonzera chirwere cheCovid-19. Serongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi matatu nevana uye vafane chirwere ichi vachiri vanhu vana asi uwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Vanhu vakawanda voramba vachirwadzikana nekupuswa kuri kuitwa zvivakwa nemakanzuru munyika yose. Zvikwata zveMDC zvorwira mari inobva kuhurumende inopiwa mapato ari muparamende asi nezuro MDC inotungamirwa navachamisa yakabudirira mudare kumisa muzvare Tokozani Kupe kupiwa mari iyi asi nyaya iyi haisati yapera. Kanzuro yeHarare inoti ichange yapedza kuvakiridza nhandare dzenhabvu dzegwanzura nerufaro mwedzi unouya usati wapera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.viewishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuNkwezi 2020 ngufacilities Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9, kuthi emhlabeni jikelele asebefunyanekwe le-COVID-19 besedlula izigidi ezintathu 3,932,623.
Kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law.
Omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhizisa indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa yayikhodi yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhiziswa.
Kwathi manje ngalolo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yi-Samu Express. So besicela oyabe funa ukusupporta ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemtshato okwenza nabale mcimbi nje siyakwenza konke lokho.
Kuwasa Friday lamhlanje sahamba leqembu elicula umdumo werumba elisacathulayo elizibiza ngokuthi yi-Samu Express. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inani lasebesinde emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathoba munemunye 9. Abasebehlolwe ukuba baligciwane lobahashi lokhu laqhamukayo sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasithupha 17,735. Kodwa lokhu ebengamashumi amathathu lane 34 abafinyelele gciwane kwasinda abahlanu labulala abane. Emhlabeni jikelele asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi phose ezine 3,932,623 kuthi asebefile emhlabeni jikelele sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili lengxenye 271,017 kodwa asebesinde kulomkhuhlane besedlula isigidi lamakhulu amathathu 1,349,121. Emazweni awezwekazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula amashumi amahlanu 54,027 asebefunyenwe beligciwane leli njalo selibulele inkulungwane ezedlula ezimbili 2,074 kwasinda inkulungwane phose amashumi amabili 18,636. Uhulumende usenikeze umanisipala bemadolobheni elizweni amandla okuqhubeka bebhidliza indawo lapho kusebenzela khona abaphila ngokuthengisa lanxa umthethandaba waphezulu owe-High Court wethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba ezinye inhlanganiso ezimela uzulu ohlala edolobheni zikhweze isicelo emthethwandaba waphezulu we-High Court esokumisa ukudilizela indawo zabo zokusebenzela ngalezi zikhathi abantu bebhekane lobunzima ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Umgcinisihlalo wenhlanganiso eyahambisa amakhansili emthethwandaba eHarare Metropolitan Residents Forum, HAMREF, umnumzana Mavelas Khumalo uthi kuyadanisa ukuthi uhulumende lamakhansili bephula umthetho.
Lokhu okwenzakalayo lapha edolobheni leHarare siyabona thina njengeHarare Metropolitan Residents Forum ukuthi kutshengisa ukuthi abomunisipala bethu le-central government kabalaleli lokho okusuka emthethweni kumbe leyo esingayithi ngesingisi i-rule of law. Kutshengisa ukuthi lapha sisakhatshana manxa sikhangela izinto zokulandela umthetho i-rule of law lokulandela konke okuyabe kukhona manxa sikhangela isisekelo sombuso welizwe.
Lokho kusekelwe ngomela inhlanganiso yabathengisa impahla eyebulawa Vendors Association, umnumzana Michael Ndiweni.
Abahlonishi abantu abazisebenzayo iloba bazokungenele imithethandaba emikhulu ukuthi abantu abahlonitshe bengahlukunyezwa akulo kulandelayo, kutshengisa ke kunokho ukuthi akula muntu ohloniphayo umsebenzi wenziwa abantu abazisebenzayo. Nanku idolobho leHarare loke libhidliza izakhiwo zabazisebenzayo. Kulusizi kakhulu ukuthi kabalalelanga isinqumo somthetho ndaba esikhulu ukuthi ayikumiswe lokho.
Esinye isakhamuzi seHarare umnumzana Charles Nyoni uthi kusobala ukuba uhulumende kala ndaba labantu.
Sonke siyakwazi nje ukuthi hayi ikhansili ayiyeke yakwenza lokhu yodwa nje, ingela muntu oyithumileyo njalo ingela muntu oyiphayo amandla okuthi iyeyise lesi sijeziso se-High Court. Okutshengisayo sibili ukuthi hayi umlayezelo lo uvele ngaphezulu kuhulumende, lapho esingathi ngama-higher offices e-government. Okutshengisayo ukuthi hayi uhulumende nguye nje ongemuva kwale ndaba yokubhihlizwa kwama-tuck shop siphakathi kwe-lockdown leyi. Okutshengisa vele ukuthi uhulumende kalani lo Zulu njalo lokuzwela uZulu ukuthi uZulu uzaphila njani.
Kodwa isikhulumeli sedobho leHarare umnumzana Michael Chidembe uthi abakwenzayo kusemthethweni njalo bazanikeza uZulu indawo zokuthengisela.
The city encourages residents with illegal structures to move
kutaza abantu ukuba bakhuphe izakho ezingavunyelwayo masinya ukuze bagcine impahla yabo yokwakha bayisebenzise endaweni ezivunyelwayo. Sinomhlabathi esupha abantu ukuze bakhe endaweni ezivunyelwayo. Siyalungisa indawo zokuba labo abafuna ukuthengisa bathole indawo ezifaneleyo.
Umthethandaba we-High Court unqume ukuba amakhansili ame ukudiliza indawo zokuthengisela ezisetshidungizale eBwetsi. Kodwa isinqumo sikahulumende esiphume kuphephandaba le-Herald esilo ngumnumzana Zinechimwe Churu unobhala kugatsho lwentuthuko yezabelo futhi amakhansili angaqhubeka ediliza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave, 4930 7270, laku 9885 kilohertz kushort wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7, kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm itholakala ku 909 medium wave, laku 4930 6040, laku 15460 kilohertz kushortwave.
Umthethondaba we-High Court namhlanje wethule isinqumo esivimba uhulumende ukupha i-MDC ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Kuphi izigidi eziyisikhombisa lengxenye zamadola 7.5 million Zimbabwe dollars emele iye ku-MDC Alliance ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. I-MDC Alliance yiyo ekwezele udaba lolu emthethondaba ngoba uMakhuphe esithi imali le ize kubandla lakhe kulandela isinqumo se-Supreme Court sokuthi nguye owayemele akhokhele ibandla ngemva kokutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai, hatshi uChamisa. Kodwa umahluli we-High Court umnumzana Nangati Manongwa unqume evumelana le-MDC Alliance namhlanje. UManongwa uphe umphathintambo wezemali lo wezemithetho amalanga alishumi ukuba baphikise isinqumo sakhe nxa befuna. Imali le iphiwa amabandla alamalungu ayiphalamende amaningi uhulumende phansi komthetho we-Political Parties Finances Act. Njalo esikhathini sonke lesi ibivele isiya ku-MDC Alliance. Kodwa uMakhuphe useyifuna laye esithi amalungu ayidalela ephalamende aku-MDC Alliance ngawakhe. Kuleviki uxotshise amanye awo kuleli dali. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo uxhume ingcweti kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncobe.
Isinqumo lesisihle ngokuba sipha ithuba lokuthi kuke kucace kahle ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sithinta okungakanani MDC Alliance ukuthi siyayibopha yini kusuka kusiya phambili ikakhulu kulona lolu daba lwemali kulapho kuzavela khona kabanzi ngokuba phela iMDC Alliance ayisibo kuphela labavela ku MDCT eyayikade ikhokhelelwa ngubaba uSwangirai kukhona abavela ku MDC abavela ku PDP abavela kwezinye inhlanganiso so imali nxa iphuma iphumisa kubo bonke laba bantu angizange ngezwa umama uKhuphe esithi bonke labo bangena ngaphansi kwakhe ngakho ke kuyahlupha ke lapha imali nxa ususuka yonke uyisa kuye kanti kulabanye vele ababekade bengelayi lapho ke kulenkinga bekufanele kumiswe uqale ucace kahle ukuthi kusebenza kanjani ukuze kuyiwe phambili izinto zime ngendlela efanele lithube lihle ke ukuthi kuvele kahle konke ukuthi kambe isinqumo se Supreme Court sibopha okungakanani iMDC Alliance nxa sibopha iMDC Alliance sibopha luphuhla ngothi lweMDC Alliance yonke yini kumba abanye kuMDC Alliance kodwa njengoba imali iqondiswe kibo bonke kunzima ukuthi bisisiwa kumama uThokozani Khuphe kwabanye iyafika njani
umphathi ntambo wezemali kanye lowezemithetho abaphathwa yilolu daba ubona bephikisa yini isinqumo lesi
ngicabanga ukuthi bazaphikisa bazathi bona iSupreme Court yathi umama uThokozani Khuphe senguye ophethe iMDC kaba kuyele kuma structures ka 2014 kodwa phela into omele uyikhumbule ukuthi le mali kayiphiwa iMDC ama structures eMDC iphiwa iMDC kumbe noma yiliphi ibandla lezano PF uma ngabe bemelwe eParliamente linani elithile ngokomthetho weZimbabwe ngakho kakuhlangana imali evele eParliamente lama structures ka 2014 kuzamele kucace ukuthi imali yakanjani ebona bengavotelwanga ngaphansi kwalelo gama yikho ke lokho ezabe kulungisa ke iHigh Court ukuthi kuyahlangana yini kumbe kakuhlangani kodwa nxa ukhathana kunzima ukubona ukuthi kuhlangana kwakhona kusebenza ngayiphi indlela ikakhulu nxa kuhlanganisa yonke iMDC kungakhetha uhlangothi ukuthi iMDC Alliance yakhona yiphi nxa kuyikuthi ngamaqembu ahlukahlukeneyo okwakhathesi hhayi kakuvumi kodwa sizabona nxa ngabe sebephikisa bona laba bakahulumente
umnumzana evidlela ncube ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa uSithandekile Mhlanga.
Amabandla aphikisayo kwele Ethiopia athi asola uhulumende ngokwephula isisekelo sombuso walelo lizwe ngokuba esedlulisela ukhetho phambili. Ingcwethi zithi inani labantwana abazasetshenziswa ukuvuna emasimini eGhana le-Ivory Coast ngokungekho emthethweni i-child labor ngenxa yobuyanga obuzadalwa ikumemetheka kwegcikwane le-coronavirus lizakhuphuka.
Ababalisi labafundi bezigabeni zemandebeleni baveza ukukhathazeka okukhulu ngokuphazanyiswa kwezifundo ngumkhuhlane we-COVID-19. Bekhangile njalo ekuvulweni kwezikolo kanye lemali emele bayiphiwe izikolo zivulwa ngemva kokuphela kwe-COVID-19 lockdown. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Izikolo sezilamaviki phose ayisikhombisa zivaliwe kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 njalo akukaziwa ukuba ziyovulwa nini. Ababalisi labafundi bathi bakhathazekile ngakho ke balemibono ehlukeneyo ngengxaki esidalwe yilo umkhuhlane kwezemfundo eZimbabwe. Umbalisi wezansi emandebeleni unkosikazi Nomusa Nyoni uthi labo bakhanyelele ukutholiswa imali izikolo zivulwa.
Ebo kambe sesizwile sibili ukuthi amanesi engezelele imali
sesikhangeleke ukuthi uNkulunkulu ephathisa sivule isikolo amatisha lathi siza kwengezelela imali ngoba umbalisi nguye umuntu ohlangana ke lalolu hlupho lokuthi angangenwa umkhuhlane we-COVID-19 52 children phambi kwakhe 35 phambi kwakhe uzuthi unesi ungcono ngoba uzathola abana laba sebefike ngale begula utisha vele uku-risk okunye okumali sa so sikhangeleke uhulumende asaqalisa amalungiselelo considering i-plight
uNkosikazi Nyoni uqhubeke ethi ababalisi labantwana balakho ukuthelelana lomkhuhlane izikolo zingavulwa.
Ngikhangele sibili ukuthi kule ngozi yokuthi nxa kuvele kungakhontinua kunje kukhonsidwa amanesi wodwa kuphiwe imali amanesi ama-teachers engaphiwa ngalo kuzahlupha. Sesinanzelele ukuthi i-COVID-19 le vele i-sort of airborne iyaspredeka nje lula. Abantwana bayathelelana lo mbalisi uyathelelwa akukuvele kulobuzima sibili. Umbalisi ukurisky la uzagula.
Isakhamuzi sekezi umnumzana Whiteman Moyo yena uthi bakhathazekile ngeholo lababalisi ngoba belakho ukukhalala umsebenzi uma uhulumende engabalungiselanga.
Kuthiwa khona kule bush allowance kuzoba le risk allowance encane sizwa ngapha ku Minister of Education kubabalisi nababalisikazi labo headmaster so kuthi ukuthi bathi bona abafuni ukuthi bafike kulelo banga lokuthi sebengayenza lokho kuthiwa yi-sit at home lokho kuthiwa yi-strike sebeyekele umsebenzi hatshi into ekhona ukuthi uhulumende kahle aphangise ananzelele ukuthi kunohlupho lapho olukhona olungafika ezikolweni abantwana nxa befundiswa abakawubambi umkhuhlane lapho kule ngozi enkulu ngoba uyabe ungakwazi ukuthi fundisa umntwana olomkhuhlane mbongela mkhuhlane so akunanzelela ukuthi nxa kuphiwa amanesi akuhle kuphiwe kuphiwe lababalisi.
Isifundi enkayi umbali yemvelo Ngwenya ucele ukuba izikolo ziphuze ukuvulwa.
Lapha mina ngikhuluma ukuthi sibe sicela ukuthi izikolo zingavulwa masinyane ngoba abantwana ngale zikolo babehlangene njalo kulale COVID-19 singahlangana ngoba abantwana besikolo bangagcina be-testa positive kule coronavirus. Ngibe ngicela ukuthi izikolo ziphuze ukuvula ngoba kule floor le umqando esizabuya njalo kathesi abantu baku-lockdown babeswela izinto zokudla nxa sesivula izikolo abantwana bazabe sebeswela okokudla.
Umbali yemvelo Ngwenya uthi ukhathazekile ngokuswelakala komuthi wokwelapha kumbe ukuvikela i-COVID-19.
Ama-scientist wona la ayiwa umhlaba ayihlulwa yinto ebulawa yisepa yena le esigeza ngayo. Indawo zonke lapha emathawni nasemakhaya ufica kufakwa ama-sanitizers ngezigubhu ezilemithi efana namasepa okay izandla eyogesi imiganu kodwa kuthiwa yona le imithi yabulala i-corona wona ama-scientist wona lawa ehluleka nje ukuthi yenza umuthi ofana lesepana leyo kodwa ongalimaziyo emzimbeni omuntu ongadleka kumbe unatheke kumbe uthelele emakhaleni ukuze siqedele i-corona phakathi kwemizimba yethu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa kakatsho ukuba izikolo ziyavulwa nini kodwa ngolwesihlanu weviki edluleyo uyekethisile iziqondiso zokuba abantu bahlale emakhaya ngakho-ke ilizwe likusigaba sesibili sokulwisana lokumemetheka kwe-COVID-19. Asenelisanga ukuthola umbono kahulumende ngesicelo sababalisi semali lapho izikolo zivulwa njengalokho okwenzelwe abongi njengo ngoba abengatsha zonke zemfundo bebengadobhi ucingo loba ukuphendula imibuzo ethunyelwe kuWhatsApp. Lisiyashona ilanga layizolo ugatsha lwezempilakahle ezweni lubike ukuba lokhe kulabantu abangamashumi amathathu lane abalegcikwane le-COVID-19 ezweni. Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukumisa ukumemetheka kwalo umkhuhlane njalo uzulu sokumele ahambe egqoke okokuzivikela vikela okuvala umlomo lamakhala imask. Ozabonakala engela mask emphakathini ulakho ukujeziswa ngokuhlawuliswa $500. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ku
Kwezemidlalo wayengumdlali weqembu lesizwe lama Warriors uNoel Kaseke uthi uziphatha kuqakathekile kakhulu kubadlali bomdlalo wenguqu abasakhulayo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
UKaseke ungumsekeli womcocishi weqembu le-DBI Houston Sports Cultural Club nase-United Arab Emirates uthi uzimisela nokuziphatha kuhle kunakho ukudala umehluko phakathi kokuphumelela nokungaphumeleli emdlalweni wenguqu.
Ngiyalikhuthaza abafana abakathesi abasakhulayo labalasa isifiso sokuthi bedlale ibhola, kumele ube ne-discipline lokuzinikela, ngoba uma ungelakho lokho kubili, hhayi awusoze wakwanisa ukuphumelela, awusoze sibe wakwanisa ukuphumelela. Discipline lokuzinikela yikho kuqakatheke kakhulu.
UKaseke ukhulele kwiqembu le-Highlanders edlala kumaqembu asakhulayo lapho aqeqeshwa khona ngu-Alibaba Dube. Ngemva kwalokho uqale ukudlala kwiqembu elikhulu le-Highlanders lapho asebenze khona nabaqeqeshi ababalisa uRamon Gumbu nasebandlula emhlabeni yabathi uBenjamin Moyo, uWilliard Khumalo kanye no-89. UKaseke uthi bonke abaqeqeshi laba kanye nabazali bakhe babeqakathekisa ukuziphatha kanye nokuzimisela, njalo imifundiso yabo yenze kwaze kwadlala nasemazweni. Uye wadlala emazweni abalisayo Albania, India, Cyprus kanye nase-United Arab Emirates. UKaseke uthi uba ngumuntu olalelayo olembewu okuqakathekile kathesi ngesikhathi umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Ngiyalicela sibili mahlabezulu, asihlalenini endlini, asincedaneni. Umkhuhlane lowo siwukhulele bantu bakumthakazi, sihlale ezindlini. Kube isikhathi nje ukuthi sihlale nemuli lo mhlaba ubusenza singasahlali endlini. Lokho esibhizi sisebenza, sakwasatholakala isikhathi sokuthi kuhlale phansi njengemuli kuxoxwe iyafuthanithi le madoda lesiphiwe nguNkulunkulu ekuthi sikhangele impilo zethu.
UKaseke wadlalela neqembu lesizwe lama-Warriors njalo leminyaka emithathu ethethe umhlalaphansi. Phambilini kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu alisebenzela kathesi, kwaba ngumsekeli kamqeqeshi weqembu le-Alhamdria. Ngibulawayo uJoseph Njanji.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday, seven to four.
Was a Friday, namhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elisathathulayo elizibiza ngokuthi yiSami Express. Leli qembu lisanda kwethula idlakade lalo lakuqala elilesihloko esithi Umalayitsha. Umthungameli Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Iqembu leli likhokelwa insizwa edabuka ePlumtree uMadam Simanga, njalo lihlabela likwele South Africa. Nangu kumsimanga ecasisa ngembali yakhe.
Kumculo ngiqale kudala mpela, ngumuntu vele odlala eQatar kakhulu, odlala isigingi. So ngiqale ndlalela abanye abantu, ngaqhubeka ndlalela abanye abantu. Kwathi manje ngalalo unyaka esikiyo nje ngasengqayisa ke elami iqembu kuthiwa yiSami Express. So besicela oyabe funa ukusupporta, ngakhonekthana lathi obabe funa ukuyenza into zemithato okwenza nabale mcimbi nje, siyakwenza konke lokho.
Indalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi umsebenzi, ukukhula kanye lale ethi ukujola. Ongakutsho kubalandeli Msimanga,
abangathengi amafonkongu loko kuthengisa emgwaqweni ngoba kuyasiwisa kakhulu ngasingabaculi. Siyayenza into ezinhle, ekugcineni kwakhona kugcina sokudleka thina ezikhwameni zethu ngoba isidile nemasirekoda sirekoda ngemali ephezulu kakhulu.
abangathanda ukuthenga idlalate lenu balithola njani?
Oyabefuna mhlawumbe yabe le mcimbi olani efuna ukusiconnecta ku 0612659640. Mawufuna ya WhatsApp, mawufuna ufoni uyalithola ke CD.
Le kumbule ke balaleli ukuthi leyo nombolo ngeyakwele South Africa. Uphuma ke enkundleni uMandla Msimanga leqembu lakhe lesamo express ngale eka Malaysia ethi maphokothela.
Kubekele phambili kodwa singakaligcike uhlelo lwalamhlanje kodwa sikhangelele esilaso inani labasebenzi nje emkhuhlaneni we-coronavirus eZimbabwe seliqonge lafika kwabathobamunemunye 9 omanisipala bemadolobheni eZimbabwe baqhubeka bebhidliza indawo ezisebenzela abaphila ngokuthengisa lanxa i-High Court yethule isinqumo sokuthi indawo lezi zingabhidlizwa. Kuwoza Friday lamhlanje besihamba neqembu elicula umdumo werumba elisixathulayo elizibiza ngokuthi yi-Sam Express. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah sithi libe lempelasonto elithukela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teerera izvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.